manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 3/2019 Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yeAmerica inoti muzvinafundo Mutele Ncube havana kuzivisa nyika nezvemari chaiyo yayakabatsira nayo Zimbabwe muna 2019. Hurumende inoti ichaita hurukuro navanachiremba vasiri pamabasa. Zimbabwe National Blood Services inoti yakwidza mutengo weropa zvinoenderana neinterbank rate. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemiriri wenyika yeAmerica muZimbabwe vaThomas Hastings vanoti gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube havana kuzivisa nyika mari chaiyo yakapiwa Zimbabwe nenyika yeAmerica apo vaitura urongwa hwebhajeti regore rinouya. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
VaHastings vakataura machoko aya kuzaka nezuro apo vakachanyira chipatara chendaka hospital icho chakabatsirwa nemari pachirongwa chekuchecheudza vanhurume senzira yekuvadzivirira kuti vasatapurirwe nyore nechirwere cheHIV neAIDS. Muumiririri weAmerica anoti mari yakabudiswa navamwe mubhajeti ravo haisiriyo uye haina kukwana. Vakati bhajeti regore ra2020 vanwiwe vakati nyika yeAmerica mugore ra2019 yakabatsira nemari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu asi vakapa mamiriyoni anosvika mamiriyoni mazana makumi matatu nemakumi matanhatu. Vanoti imwe mari yakabatsira panjodzi yedutu mupengo recyclone Idai uye havazivi kuti sei hurumende yakadzikisa uwandu hwemari yenyika yavo.
We recently released the total amount of money that we gave in 2019. It was about $330 million. So that was a bit more than it was in the government budget report, but that's the total amount. It includes our work through PEPFAR. It includes the work
that yiswa nehurumende yeAmerica inosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi matanhatu. Imari yakawanda kupfuura yakataurwa nehurumende yeZimbabwe mubhajeti yegore rinouya gore ra2020.
Hatina kukwanisa kubata vanwe kuti tinzwe divi ravo asi America yave nyika yechipiri kuramba kutambira zvakataurwa. Hurumende yechina yakaratidzawo kusafara nemari yakanzi yakabatsira nayo Zimbabwe. Kunyange tatadza kutaura negurukota rezvemari vanwiwe kutinzwe divi ravo, nyika yeAmerica yakaratidza kusafara nekusabuda kwechokwadi pauwandu hwemari yavakabvisa werubatsiro mubhajeti. Zvichakadaro, muzinda weAmerica uri kushanda pamwe nesangano ranachiremba vedzezvisvondo reZimbabwe Association of Church Related Hospitals kana kuti ZACH kuita chirongwa ichi muzaka icho chakatanga mugore ra2013. Vachitaura pakushanya kwavaHastings, vagari pamwe chete nevashandi vemubazi rezveutano vanoti chirongwa ichi chiri kubatsira zvikuru mukudzivirira kutapurwa kwechirwere cheHIV neAIDS nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana. VaHastings vanoti America yakashandisa mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu muchirongwa ichi mugore ra2019 chete.
So in 2019, the US government contributed over $160 million through PEPFAR, the President's Emergency Plan for AIDS Relief.
2019. Hurumende yeAmerica yakabatsira nemari inosvika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu pasi pechirongwa chePEPFAR.
Mumwe mugari murayiro kwachipezeze vaLloyd Beckett avo vakachecheudzo vanoti chirongwa ichi chakakosha kwete kuvarume chete mukurwisa HIV neAIDS asi kuvanhukadzi zvekare sezvo chichidzivirirawo zvimwe zvirwere zvepabonde pamwe negomarara.
Chirongwa chakatinakira especially kana tikatotarisa nyaya yeHIV ka kudzivirira chinotova chinhu chakakosha singambobviri 60% iyoyo tikazobatanidzawo nezvimwe munhu wogarawo uri negative kana uri negative.
Izvi zvakatsinirwa navaliyo kufa vanova mukoti wehurumende pachipatara chendanga vachiti chirongwa ichi chabetsera mudunhu ravo kudzivirira HIV neAIDS.
Chiri kugamuchirwa zvakanaka. Tinotarisira kuti vanhurume vese vakasekamusaizwa tinenge taachieva reduction of manyu infections ne 60%.
Mukuru webasa muchipatara chendanga Dr. Morgan Muzondo vakatenda zvikuru rubatsiro rwakapuhwa nechirongwa chepepfa chemuzinda weAmerica vachiti chiri kubatsira zvikuru bazi reutano mukurwisa chirwere ichi.
Sese zvakadistrict so far takwanisa kuchinyodzana kusvika 36,000.
Chirongwa ichi chiri kuitwa kune mamwe matunhu mumasvingo kusanganisira kuchiredzi nemwenezi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Komiti inotungamira basa reparamende yeStanding Rules and Orders yadoma nhengo pfumbamwe dzekomiti ichaongorora zvinonzi zviri kuitwa nenhengo dzeMDC muparamende zvekuratidzira nekubuda mudare iri kana mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varimo. Komiti iyi ine nhengo dzeZANU-PF chete uye ichange ichitungamirirwa navaJonathan Samukange. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mai Priscilla Misaira Mgimushonga vaimbove nhengo yeMDC varamba kuva nhengo yekomiti iyi vachiti vachaudza sachigaro wayo Advocate Jacob Mudenda zvikonzero zvacho. Vamwe vadomwa kuve mukomiti iyi vanosanganisira vaKindness Paradza, vaLevi Maishome, Mai Omega Ungwe, vaJoseph Chirongoma, vaSiri Ukashiri navaEugenia Samson. Komiti iyi yakaumbwa zvichiteera chichemo chakakwidzwa kudare nevanokokera nhengo dzeza PF vapupuraito gare pi avo vakati zviri kuitwa nenhengo dzeMDC zvekusaremekedza mutungamiri wenyika kana kubuda paanouya mudare hazvienderani nemutemo weparamende. Vamudhenda vati vanoona sekuti pane kuzvidza dare kuri kuitwa nenhengo dzeMDC uye izvi ndizvo zvichaongororwa nekomiti iyi yozotura zvainenge yawana nezvirango zvinofanira kupiwa muna kukadzi gore rinouya.
Rumwe basa rekomiti iyi kuongorora maitiro enhengo dzeMDCA apo dzakatadza kusimukira mutungamiriri wenyika apo akauya kudare reparamende. Kechipiri, nhengo idzi dzakabuda mudare apo mutungamiriri wenyika akapinda mudare, uye kechitatu, nhengo idzi hadzina kutombouya kuparamende apo mutungamiriri wenyika aive mudare.
Asi nhengo dzeMDC hadzina kufara kuti komiti iyi inonzi iongorore nhengo dzeMDC chete, asi nhengo dzeZANU-PF dzichivhiringa misangano yemakomiti eparamende pamwe nekuvatadzisa kuita basa. Mumiriri wembizo vasettlement chikunya veMDC avo vakati panofanira kuumbwa komiti yakaita seyadomwa nhasi kuongorora nhengo dzeZANU-PF vati vamudhenda havana kujekesa kuti komiti iyi ichaongorora zviri kuitwa nenhengo dzeZANU-PF here, asi vamudhenda vati komiti iyi ichaongorora zvese zvine chekuita nenyaya iyi. Mumiriri weWarren Park vaShakespeare hamauswa veMDC ndemumwewo vati hazvina kujeka pakutaura kwavamudhenda kuti komiti iyi ichaongororawo zviri kuitwa nenhengo dzeZANU-PF here.
Speaker pavataura vachiti komiti iyoyo ichanotarisawo zvimwe zvinosanganisira zvekuitwa nevanhu veZANU-PF, zvanga zvisina kunatsojeka kuti zvechokwadi maMP ebato reZANU-PF achaongororwa. Saka speaker vandirambidza kuti nditsanangure nyaya iyoyo uyezve ndikumbire kuti ivo vatitsanangurire. Pandaenda kunovaona speaker vandidedza pavari vatsanangura ivo kuti ndimakatanga kusaremekedza mukuru wenyika.
Vati havaonese kuti komiti ichaita basa rayo isina divi rayakarerekera sezvo iine nhengo dzeZANU-PF chete. Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pace Sairwanya vaudza Studio 7 kuti komiti iite basa rayo nemazvo inofanira kuva nenhengo kubva kumapato ese ari muparamende.
Ndiwo panofanira kutadzwa leadership yaspeaker ari kutadza basa rake. Komiti yakwei mafindings acho cherikabuda nezvinhu zvakanaka, hapana munhu anozvibvuma because patova nehundu, patova nebongozozo rokuti ZANU iri kuinvestigata MDC.
Rimwe gweta vakudzaika dzere vaudza Studio 7 kuti zvave kuitwa neStanding Rules and Orders Committee yeparamende zvekudoma nhengo kubva kubato rimwe hazvifambirani neutongo hwejekerere. Apo komiti yaiziya nyaya iyi, nhengo dzeMDC dzakabuda musangano painge pavi kuda kusarudzwa nengo dze privileges committee zichiti dzainge dzisingabvumirano nedano rainge rave kuda kutorwa. MDC inoti panofanira kuve necommittee isina divi rayakarerekera inoongorora kunetsana pakati pezano PF neMDC, kwete kuti zano PF itungamire urongwa uhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Hurumende inoti pane ana chiremba vasingadariki makumi mashanu chete vadzoka kubasa zvichitevera mazuva maviri akatarwa nemutungamiri wenyika kuti vange vadzoka kubasa pasina mibvunzo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatorwe nawo mushure memusangano wedare remakurukota, gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vati pane madhokotera makumi mana nevatanhatu chete vadzoka pabasa zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa nana chiremba. Izvi zvinotevera kurudziro yemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti ana chiremba vakadzingwa mabasa vadzoke kubasa mukati memazuva maviri pasina mibvunzo.
Kune machiremba anosvika 46 ndo akadzoka kubasa musure mekunge president venyika mukuru wenyika apa chinano chokuti machiremba adzoke kubasa pasina chinozobvunzwa.
Vamoyo vati nguva yakatarwa navamunangagwa kuti ana chiremba vadzoke kubasa pasina mibvunzo haisi kuzowedzerwa sezviri kudiwa nesangano rinomirira ana chiremba vadiki reZimbabwe Hospital Doctors Association.
Kabineti yati iyo moratorium iyo yacho kupiwa chance yokuti vadzoke zvakatopera pane zuro ipapo.
Vamoyo vatiwo hurumende iri kuda kuti nhaurirano dzirambe dzichienderera mberi nana chiremba asi hurumende ichaita nhaurirano nana chiremba vari pabasa chete kwete vari kuramwa mabasa.
Kabineti yati iyo tinokwanisa kunge tichitaura nezvekugadzirisa kuti zvinhu mashandiro emachiremba aite zvakanaka kana ivo vari pabasa.
Vatiwo hurumende iri kuedza kugadzirisa matambudziko ese ari kusangana nana chiremba muzvipatara akafanana nekushayikwa kwezvikwanisiro zviri kudiwa nana chiremba kuti vakwanise kuita basa ravo kunyange hazvo vati hazvisi zvese zvavanokwanisa kugadzirisa munguva pfupi. Izvi zvinouya apo ana chiremba vakuru vachiti vari kuronga kuratidzira mangwana vachiti basa ravawandira kubudikidza nekuramwa mabasa kwana chiremba vadiki uyewo senzira yekuratidza kusafara nemari dzemihoro dzavari kupiwa nehurumende. Zvichakadai gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati dare remakurukota rabvumirana kuti varimi vechichena vaimbove varidzi vemapurazi vabhadharwe mari yemuripo yekutorerwa kwavakaitwa mapurazi avo inodarika mamiriyoni makumi mashanu emadhora ekuamerica kuvarimi zana. Izvi zvatsinirwa nemunyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik Mangwana.
Iripoti yapiwa kukabineti yokuti 100 mawhite farmers vari vulnerable, former white farmers vapiwa 53 million US.
Varimi vechichena vanodarika zviuru zvina vakatorwa mapurazi avo pachirongwa chekugovera ivhu kuvatema. Izvo zvinonzi ndezvimwe zvezvakakonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reNational Blood Services Zimbabwe, muzvare Esther Masunda, vanoti boka ravo rawedzera mutengo weropa senzira yekuti rirambe richikwanisa kuraramawo sesangano. Muzvare Masunda vanoti mutengo weropa paunity imwe chete yave kutengeswa nemadhora emunyika anoita zviuru zviviri zvine zana nemakumi matanhatu remadhora. Zvimwe zvipatara zvakazvimirira zvinonzi zvazivisiwa kuti mutengo weunity Europa wave kutengeswa nemadhora ari pakati pezviuru zviviri nemazana mashanu nezviuru zviviri zvine mazana matanhatu. Zvipatara zvakazvimirira zvakaita seWest End Hospital neBaines Avenues zvinoti unity imwe chete Europa yave kutengwa nemadhora eZimbabwe anoita zviuru zviviri nemazana mashanu zvinova zviri kunzi nevakawanda zvichaomesera varombo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvare Masunda.
Pasocial social media panga pachi circulator price list veku PSMI laboratory ye West End Hospital. I see price list ye National Blood Service yanga isi circulator. Uyezve isusu National Blood Service Zimbabwe tino advise nyika ye Zimbabwe kuti yes takwidza mutengo mbichana taita adjustment pa user fee ye blood using interbank rate. Ichaona unit of blood iri pegged pa $2,160. Uyezve mafees aya mafees anocharjwa government, mafees anocharjwa ma private health institutions. Government inobhadharira mapatients anenge achinge ari kumainstitutions avo kana varwara vachinzi vano require blood transfusion. Vema private health institutions vanowanzokavwa zvavo nemedical aid. Asi chikuru chatinoda kuti vanhu vaziye nekucherechedza ndechekuti zvipatara zvinozoisawo administration fee yayowo ye 5% ndo yatinotendera pama blood and blood products avanenge vawana kwatiri isusu.
Saka chii chakonzera kukwidzwa kwemutengo weropa uku?
The unit of blood kuti richinzi ranotorwa kune vanori donator rauya raprocesswa kuti richene raitwa matest ese. Unit of blood kuri producer kuno costa $120. Saka $120 ndo the user fee inocharge kwa government, ndo ma user fee inocharge kwa private health institutions at the interbank rate. Saka iyo user fee yatinocharge ndo inotibatsira kuti tikwanise kuita sei, tikwanise kuona kuti value chain between donation net transfusion to the patient ndo inokosta amount ye 120.
Vanga vari mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reNational Blood Services Zimbabwe, muzvari Esther Masunda, vari parunare muHarare neStudio 7. Vakawanda munyika vanonzi vari kuchema kuti mitengo yezvinhu kusanganisira zvekurimisa iri kukwira zvisina mukara akamboona, izvo zvave kusiya vakawanda vachishaya pekutangira. Nekune rumwe rutivi, mutengo wezvekudya zvinosanganisira upfu nechingwa unonzi uri kungoitawo chamaramba mhuru pamadiro. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu uku hakufanirwe kukatyamadza vanhu, nekuti hurumende yakatozivisa kare kuti mitengo yezvinhu ichafambidzana nemisika yemari iyo inomirawo nemari yekunze kwenyika, zvikuru nedhora rekuAmerica.
Hapana chinokashamadza apa, nokuti kudonha kuri kuita Zimbabwe dollar pamusika wemari yokunze ndiro zviri kuita kuti mitengo yose iri kutarwa nemafambiro ari kuita zvinhu pamusika iwoyo ndiwo ari kuita kuti zvinhu zvirambe zvichingokwira.
Semuenzaniso, mutengo wechingwa unonzi wakakwira kubva pamadhora 14 ane masende 45 ukaenda pamadhora 10 ane masende 45 parofu. Dr. Kanyenze vanoti kuti zvipedzwe panofanira kuitwa muonera pamwe pakati pehurumende nevamwe vose vane chekuita nezvemabhizimusi.
Dambudziko iri rinongopera kana tagara pasi taziva kuti rume rinye harikombi churu. Taziva kuti zvinhu kuti zvifambe tofanira kugara tese pamwe chete sevana veZimbabwe.
Mutevedzeri wemunyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, vaThomas Mashingwe, vanotiwo kukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita sechingwa kunoomesera veruzhinji, zvikuru vashandi avanga vave kurwisa kuti vangokwanisa kuwana chikafu kaviri pazuva mangwanani nemanheru.
Zvabachena kuti mari iri kutambirwa nevashandi haichagoni kuti vararame. Sevashandi tikutoona kuti kurarama kwacho hakuchatoiti.
Matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu aya anonzi haasi kunzvengawo varimi, ava vanonzi vapererwa nemazano nekuda kwekuramba mitengo yezvikwanisiro zvavanoda ichikwira. Mukuru weboka reTobacco Industries and Marketing Board, Dr. Andrew Matibiri, vanoti kukwira kwemitengo yezvekurimisa kuri kubata varimi vose kusanganisira varimi vefodya, izvo zvinogona kudzikisa ndimo mwaka uno.
Matambudziko arikungosanganawo nevamwe varimi vanorima zvimwe zvirimwa angofanana neyatiri kuona kuvarimi vefodya. Chirikunyanya kuneta nenyaya yemitengo iyaya yatonzi mainputs yezvekushandisa pakurima, mafertilizer, mishonga yekushandisa nezimwe zvakadaro magetsi ari kunetsa kuwana mafuta kana kuti digzi zvekushandisa kurima zvinonetsei kuwana rinowanikwa zvaro apo neapo hazvichiri kunetsa.
Semuenzaniso, tsaga refotereza yepamusoro rine uremu hwemakirogiramu 50 rinonzi rave kutengeswa muzvitoro zvakawanda nemitengo iri pakati pemadhora 500 ane 40 kuendawo kunosvika ku600 emadhora. Tsaga refotereza yepasi rine uremu humwe chetehwo rinonzi rave kutengeswawo nemadhora emunyika ari pakati pemazana 4 nemakumi 9 nemazana 5 emadhora, zvichienderana nekuti uri kushandisa nzira dzipi dzekubhadhara, sezvo vezvitoro vari kunzi vave kusiyanisa mitengo kana munhu achibhadhara nemari yepepa kana yesimbi kanawo achitenga nemakadhi. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kusvika pawanikwa mukana wekuti zvinhu zvose zvigadziriswe kuburikidza nekuita muonera pamwe chuma chemuzukuru mune zveupfumi, zvinhu zvicharamba zvichiomera vakawanda munyika veruzhinji vachinonga svosve nemuromo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti chibvumirano chekutengeserana neChina chinofanira kumboti mirei kusvika sarudzo dzemuAmerica dzapera mugore ra2020 muna mbudzi. Nyika mbiri idzi dzave nemakore maviri dzichinetsana nenyaya yechibvumirano chekutengeserana. VaTrump vataura mashoko aya vari kuLondon kuri kuitwa musangano weNATO. Nyika yeCameroon inoti pane vainge vakapandukira hurumende iyi 250 kusanganisira nhengo dzechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram vazvipira kuhurumende iyi mugore rapera. Asi vamwe vakapandukira hurumende iyi vanoti kushaya chivimbo nehurumende ndiko kuri kupa kuti vakawanda vatye kukanda zvombo pasi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kunyange hazvo Zimbabwe yakatora matanho ekuti munhu wese awane rubatsiro rwekuwana mushonga hwekurapa chirwere cheshuramatongo cheHIV AIDS, kune vanhu vakawandisa vasati vave neruzivo maererano nezvinhu zvinokonzera kutapuriranwa kwechirwere ichi. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti chimwe chezvinhu chinonyanya kukonzera chirwere cheHIV kusangana pabonde pasina kushandisa zvekudzivirira zvakaita semakondomu.
Chekutanga tinoti ukasangana nemunhu ane utachiwana hweHIV pasina kushandisa protection, pasina makondomu, unowedzera mukana yako yekubatira HIV. 2, pangoita contact yemafluids ane munhu kubva munhu ane HIV nyange pasina kuita intercourse, pasina kurara mese pabonde, pakangoita contact yemafluids toti kana masperms akawira pane kati pakachekeka pakakuwara, HIV inokwanisa kupinda. Kana ropa remunhu ane HIV rikawirawo paroko rwako kana paipako panenge pane kati kana pakakuwara, HIV inokwanisa kupinda. Then ukachekwa nerazor yashandiswa nemunhu ane HIV unokwanisa kuwana HIV.
Vaendera mberi vachitiwo zvinofadza kuti huwandu hwevanhu vari kurwara nechirwere ichi hwadzikira zvikuru kana zvichienzaniswa nezvaiitika mumakore apfuura.
Tikatarisa kuti inonzi prevalence kuti vanhu vangani vanorwara nechirwere cheHIV kubva kuna 2000 zvichikwira tukwaisvika kuma 33%, that means kuti 1 in 3 people, munhu 1 pavanhu vatatu aiva neHIV. Asi iko zvinozvi nema statistics a 2018 tinoti only 12.7% yevanhu ndovakurwara nechirwere cheHIV, meaning kuti about 1 in about 6 people ndovakurwara nechirwere cheHIV. Vanhu vakurwara nechirwere cheHIV vadzikira zvizhinji compared kuna kudhara.
VaEmmanuel Gasa vekusangano reAIDS and Arts Foundation vakatsigira mashoko akataurwa naDr. Chiripanyanga vachiti vanhu vazhinji havazive pavamire maererano nezveutachiwana hweHIV.
Tine almost 50% yevanhu vasiri kuzvidzawa kuti vakamira pasi, tisati neino nyika takatarisana nestatus.
Muzvare Maria Munzvandi vekudziva rasekwa. Vanhu vemumwe wevakadzi vanorarama neutachiwana hweHIV vanoti munhu wese zvikuru vari muwanano vanofanira kuvhenekwa kuti vazive pavamire maererano nezveHIV AIDS. Mutauriri weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Yasha Nyamande vanoti Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rehurwere hweHIV AIDS kunyangwe hazvo kwave nemishonga inokwanisa kuwedzera makore ekurarama kwevanhu vanorarama nehutachiwana uhu.
HIV ichiri dambudziko guru. Zimbabwe ichiri nyika tingati yakanyanya kuaffectwa neHIV pasi rose. Tinoonekwa munyika dziri mutop 10. Zvinotipa tarisiro ndezvekuti tikatarisa mastudies anga ari kuitwa kubva kumashure kunyanya eZimbabwe Demographic Health Survey. Zvinoratidza kuti vanhu vari kuita vachiziva kuti HIV inotapuriranwa sei, HIV inodzivirirwa sei, HIV inokwanisa kurapwa sei. Kunyange zvazvo pasina mushonga unokwanisa kupedza HIV, kwave nemushonga inokwanisa kuwedzera upenyu hwevanhu vanenge vachinge vadiagnozwa kuti vane HIV.
Dr. Nyamande vanoti kuramwa mabasa kwavana chiremba kuri kupa kuti hurongwa hwekudzivirira kupararira kwechirwere ichi hunetse.
Saka tingati senyika mukatarisa kuti polisi yehurumende ndeyekuti tisa kuita ma-90-90-90 targets kuti tikwanise kuti vanhu vese vane HIV vange vachiziva pavamire, vanenge vachinge vabatwa vari positive vange vachienda pamushonga. Vari pamushonga 90% yavo vanofanira kunge vaine inonzi viral load suppression. Saka ndo matargets akatarisana neZimbabwe pari zvino. Zvimingamupinyi zvingangoita kuti matargets aya asamitwe atinonyanyoona ndekuti health system yedu muZimbabwe pari zvino yakatarisana nemadambudziko akawanda.
Musi wa1 zviita ndiro zuva rinoyeuchidzwa vanhu nezvechirwere ichi. Urongwa uhu gore rino hwakaitirwa kumucheke stadium Masvingo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk chakanangana nevechidiki cheThe Connection na 8 p.m. Apo tiri kutarisa nyaya yekurwisana nemukondombera weHIV AIDS. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Kambo Simba wa Yuda kubva kuchikwata Kijito Moto. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Hurumende yeAmerica inoti muzvinafundo Mutuli Ncube havana kuzivisa nyika nezvemari chaiyo yakabatsirwa nayo Zimbabwe neAmerica muna 2019. Hurumende inoti ichaita hurukuro navana chiremba vasiri pamabasa. National Blood Services inoti yakwidza mutengo weropa asi kwete zvakanyanyisa sezvo yaitira kuti ifambidzane nemamiriro emutengo yemari painda bank rate. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anekuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Standikile Mhlanga.
Soku izika disenda baku VOA.